chinhu chekutanga ndechekuti neurombo nokurasikirwa navashangirai, asi tine tariro yekuti vashangirai pavakabatwa nechirwere chekenza, vane matanha vakatora ari kurambwa nevanhu kuti vatende kuti papane vhizheni yavanga vanayo, vachienda kundoshevedza vana Profesa Washman Ncube, vachienda kundoshevedza vana Vabiti, vachigara pasi kuti ngatitei MDC Alliance. Handifungi kuti vanga vachitaura nezvekuti kwai MDC Alliance, vanga vachitaura reunification yomusangano, vanga vaenda kune vamwe vavo vakatanga navo MDC kuti varume, inini ndakurirwa nezvandakurirwa, zvava zvakadiniwo kuti tigare pasi kuti ramangwana isusu tisipo mofamba so mofamba so. Saka vana Washman Ncube, vana Biti, vana Chamisa nomusangano weMDC, kana uchida kurespekta vatsvangirai zvido zvavatsvangirai, MDC Alliance haifani kufa, inofanira kutova nenew energy, inofanira kuva invigorated nokuva nevision, ende vanofanira kuva nemweya wokubatana nemweya worudo. Izvi zvetinozwa kuti pana vamwe vane vachiti havadi Alliance, vane vachingoti kwai ndoda kutungamira ini, aiwa zvizvo zvanga zvichitaridzwa navatsvangirai.
Dr. Joe, munotiwo neramangwana reMDC Alliance?
Ini ndinobvumirana navari hanya, nokuti kana tikatarisa ishe Alliance inobva kuna vatsvangirai, pamwe vaimboiti Big Tent, kuti Big Tent haizari, inoramba ichingokwezva vamwe vachingouya muBig Tent. Vezvisananisa kuti nditaura ndechekuti even tikatarisa muAlliance yakakraftiwa inounyanzvi hwokuona kuti even mbambo yacho yaitungamira Alliance vatsvangirai vanokwanisa kuzoshaisa zvatinoda kuti tifupulesati zvaitika. Saka muAlliance kana ndakateerera zvikuru nokuverengawo chinyogwa chandakaona chekuti even pashaikwa vatsvangirai pane succession plan yekuti zvekare unotungamira muMDC unoramba achitungamira Alliance. Chazongonetsawo hacho ndeyamadu yativhanga atingangonzwawo anobva kuMDC, asi ini ndaanifunga kuti vatsvangirai vakasiya vaita mbambo, vachamisa vakatowa kuti vanotungamira Alliance, uyezve vachamisa vachizoitawo laki yekunational council futizve kuvitomiwa navatsvangirai vachizova mutungamiriri ikoko. Saka ndinoona tichiramba tichienda kumberi, ndaanifunga kuti vanotungamira MDC dai vatadza kuonera pedo sehozha, vaona kumberi mberi kwatinoenda uko kuti Alliance yakanaka, hatikwanisi kuti tizoputsa chirangano chakasiya chaitwa navatsvangirai.
Dr. Ruhanya, mungaona here original MDC yabatana muAlliance sezvavaita izvozvi? Mamwe mapato akapindawo muAlliance manayo ari anezenge aine mukana wekurarama mubatanidzwa iwe.
Vanorarama. Chinhu chikuru chinofanira kuzikanwa nevanhu veZimbabwe nevanhu veMDC avo vari kutatsurana ndechekuti MDC the political party hachisi chiburial society kana kuti chimwe chipati chemanga manga. Iyi pati yakarongwa for the past 19 years navatsvangirai vachishanda nevamwe vavo. Vabiti, vaWashman Ncube, vaitokozani kupe, vanachamisa navamwe vese vakagara pasi sevanhu vanoda kuti remangwana renyika ringe mberi. MDC ine capacity yokuhwina election inouya kana vanhu ava vakaisa musoro pamwe vakauya kuMDC Alliance vakabatana.
Dr. Joe, pane vamwe vanga vachitoramba kudyidzana neMDC Alliance vatsvangirai vacho vachiri vapenyu, mungazoona here vanhu ivo vachizochinja maonero iwayo vachibatana nevamwe?
Ini handioni vanhu vachiramba nokuti simba iro harisi muvatungamiriri vayo vanongoputika putika samapopukona. Simba chairo chairo riri mumaprovinces, riri mumawards, riri mumadistricts, riri mumabranches. Saka wese anofanira kudzidza chidzidzo chekuti hazvibatsiri kuti iwe uopoze current of events uoneko uchida kuti mvura ichierera ichienda kusouth iwe uda kuenda kunorth. Zvinonetsa izvozvo. Saka ini handioni kuti pane vangaramba. Kana pane vanengaramba ikozvo vangatofungawo kuti influence yavo ingatobatsira. Saka ini ndinombotaura sezvinotaura navari hanya kuti chavakudiwa kuisa musoro pamwe chete, chavakudiwa huzumbimbi ndoga, tinoziva kuzano ndoga wakasiya jira pamasese, chavakudiwa mukombera pamwe chuma chomuzukuru. Vakuru vakagara vataura kuti rume rumwe harikombi churu, matendera kurira huva mairi, mukadzi umwe chituka ndarayira. Iko zvino pavakuchida enyufokasika kuti hatingati paradigm shift.
Dr. Ruhanya, takanzwawo mai Mujuru achitaura kurufu rwavatsvangirai kuti vanenge vazvipira kupinda mubatanidzwa uyu. Tingaona zvichiitika here kana kuti aingove mashoko pane vanhu?
Aiwa, mabasa anoonekwa muzvito. Parufu rwaasangirai pano vanhu vakataura zvakawanda, nokuti kana munhu waenda parufu haukwanisi kundotaura zvinhu zvisina maturo, unotaura nyaya dzokunyaradza vanhu.